America inoti iri kutora mamwe matano ekutemera zvirango zvekufamba kune vanhu makumi maviri nevashanu vekuBelarus vari kupomerwa mhosva dzekukanganisa urongwa hwekuunza utongi hwejekerere munyika iyi. Pamusoro pevanhu vatemerwa zvirango ava, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rati pane vamwe vanhu mazana matatu makumi maviri nevaviri kana kuti 322 vari kupomerwa mhosva yekubatsira birira sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020 uye kuzombunyikidza kodzero dzevanhu vainge vachiratidzira kuti sarudzo dzainga dzisina kufambiswa zvakanaka nehurumende yavaAlexandra Lukashenko. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti pavanhu makumi maviri nevashanu vachangobva kutemerwa zvirango ava, pane nhengo dzedare reparamende kana kuti National Assembly. VaBlinken mumashoko kuvatori venhau vati vanhu ava vari kutemerwa zvirango zvekufamba nekukuda kwekupasisa mudare mutemo une chirango chinotongera vanhu vanenge vabatwa nemhosva dziri kunzi vaita zveutororo nehurumende. Mutemo uyu uri kushandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. America yazivisa nezvezvirango izvi panguva iyo matare emunyika iyi atanga kutonga vanopikisa vakaenda muupoteri kusanganisira amai Svetlana Tihanovskaya. Vose vari kupomerwa mhosva dzekuda kukonzera kusagadzikana munyika iyi uye kuda kuita zvekupfurikidza mwero zviri kunzi navaBlinken ndezvematongerwo enyika. Amai Tihanovskaya vakakwikwidzana navaLukashenko musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020 vakaenda muupoteri mushure mekudeuka kweropa rakawanda nekunge vanodzivirira nyika vatanga kupfuura vanhu. Amai Tihanovskaya vanoti zviri kuitwa zvekuvatonga mahumbwe sezvo vasina kupiwa magwaro ekuvaroverera nemhosva kana kupiwa gweta rinovamirira sezviri mubumbiro remutemo wenyika iyi. Vari kutongwawo nevamwe vakaita sava Volha Kavalkova, mukuru wekanzuru yeCoordination Council iyo inotungamira urongwa hwekuunza utongi hwejekerere muBelarus. VaBlinken vanoti vanoziva kuti muna zvita hurumende yeBelarus yakatongera kugara mujeri kwemakore gumi nemaviri vaAlex Apenkin, mukuru weBelarus Sports Solidarity Foundation, uye Aleksandra Harasmenia aiita zvemitambo yemaOlympics. Hurumende yavaLukashenko iri kupomerwa mhosva yekugarisa muusungwa Alex Apenkin akawana mubairo weNobel Peace Prize uyo akati ainge azvipira kuti upenyu hwake huve hwokurwira kodzero dzevanhu. VaBlinken vati America ichaita zvose zvainokwanisa kuti irange vose vari kuda kukanganisa kuvapo kweutongi hwejekerere muBelarus. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maverengerwa neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.